This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikute penyura tiri pamuzinda we Voice of America, urimu Washington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu ndira 16 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti hezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Vaimbova nhengo yeZanu PF, amai Margaret Dongo vanoti zviri kuitika muZanu PF zvekudzingwa kwevanhu mubato iri hazvishamise, sezvo ari maitiro ebato iri kudzinga vanoripikisa.
MDC inoita musangano mangwana wekuziya mamiriro akaita zvinhu munyika pamwe neurongwa hwayo hwegore rino.
Vashandi vokurudzirana kuratidzira kwakasimba gore rino vachiti hurumende iri kutadza kugadzirisa zviri kunetsa munyika.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vari kutariswa kupinda munyika mukati memasvondo mashoma vanonzi vari kusvika vandudza zvekare dare ravo remakurukota uye kudzinga vamwe vanhu mubato iri. VaMugabe vari pazororo ravo repagore vari kunyika dzekumabvazuva. Vachitaura nevatsigiri vavo kuMidlands vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati vanhu vasiri kutevera gwara rebato vachadzingwa. Asi vari kupikisa vaMnangagwa uye vachinzi vanotsigira vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru vaudza Studio 7 kuti magweta avo ari kuzeya navo nyaya yekuenda kumatare vachiti havasi kutambira kongresi yebato yakaitwa muna zviita. Vamwe vatsigiri veZanu PF vataura neStudio 7 vanoti vamwe vari kutariswa kudzingwa kana kuendeswa kune mamwe mapazi ari pasi vanosanganisira gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaSidney Sekeramai uye gurukota rezvedzidzo vaLazarus Dokora, vatevedzeri vemakurukota uye vanyori mumapazi ehurumende.
Vamwe vechidiki mubato iri vari kutiwo vanoda kutora mapurazi nezvimwe zvinhu zvine vanhu vari kuramba vachishora bato iri. Kugandirana makobvu nematete kuri kuenderawo mberi pakati pevakuru vakuru mubato. VaMnangagwa neZuro vanonzi nebibanhau reHerald vakati vaimbova munyori wezvemabasa muZanu PF vaDidmas Mutasa vaive kuita semunhu ave kupesana pfungwa. Vanoona nezvemabasa ematongerwo enyika mubato iri vaSevia Kasukwere vanonziwo vakati vaMutasa vakada zvekutyisidzira nhengo dzebato vachazorora vave mapisi mapisi. Vachitaura neStudio 7 sondo rino vakadzingwa mubato iri varugare gumbo vakati vaMnangagwa munhu asingadi zveutongo hwejekerere. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaimbova nhengo yeZanu PF vachiongorora nyaya dzezvematongerwo enyika amai Margaret Dongo kuti tinzwe maonero avo nezviri kuitika mubato ravakarwira hondo yeChimurenga.
Hapana chiri kushamisa nekuti zvakatobhuidzikawo kwandiri nekuti munhu anonzi ataura zvaanofungawo maererano nemusangano zvakanakira vanhu onzi akanganisa adzingwa kusi kutanga ini ndakadzingwa vanhu mudare reparamende ndikadzingwa kusendera komiti ndikadzingwa kupati pamusana pekuti hakudiwa munhu anofunga kuenda mberi zvanhu kunodiwa munhu anofungirwa ndosaka muchiona zvinhu zvichiita zvazviri izvozvo zvesuwa kana takatarisa zvese zvaiitika pakongresi mainyasoona kuti musangano uya waakuzodimburwa nepakati ende ndakange ndataura zvakare usati yambotanga kongresi kuti mazoudimbura nepakati ende uchadimbuka vamai muchiuru vakabviswa vakazvinyararira zvavo asi umomo macho matoka mumato nechimafakishoni tuiri kamwe kamunanga kamwe kebig four kajonathan mono saka chinditaura kuti musangano wacho uda udimburwa vaise kemdc wenzisi yakatombotora time wawangodimbuka katatu one time katatu hanzi nevakuru sekaurema wafa
zviri kuitika muZANU-PF izvi zvingakanganisa sei vanhuwo zvavo?
Saka inini maonero angu, nyonga-nyonga iri kuitika muZANU-PF inyonga-nyonga inotobatawo nesu tisinei nazvo. Pamusana pekuti pachivanhu zvinonzi panorwa njou huswa ndihwo hunofa. Saka isu povho tahuswa hwaakufa pamusana pekuti zvi kutadza kutungamirira. Ndodzokerazve zvandataura muchirungu zvekuti ini ndinonzwa kufara kana zvichinzi vamugabe vasvika nhasi vadonha mundege vabva vati kabhineti yese ngaiende. Ndinonzwa kufara pamusana pekuti uori hwacho hauwanga husina mai mujuru chete. Kusangotaura havo kudai wanga wakaita sana madzabongo takamira pamusoro pepemba apa kuti hey, manje vataura havangangotauri zvekuti takakura zvakasiyana. Saka uori hwacho hwakawanda mukatarisa vachombo kodaisapa isu takazokasika kutoziva zvimwe zvacho. Varambana nemukadzi kuti this guy is munhu imu ane mari wotifunga kuti tese taka kana tichinzi takabva Gondo tese tiri muno tichingotamburira Zimbabwe. Ko isu zvamakubvira kusheya namazozviona kupi?
Vaimbova nhengo yeZANU-PF vachiongorora nyadzi zvematongerwo enyika, amai Margaret Dongo vari parunare muHarare.
Mutungamiri webato reMDC vamogeni tsvangirai mangwana vari kutarisirwa kusangana neutungamiri webato ravo wedunhu reHarare pamusangano unonzi uchakurukura nezvematambudziko akatarisana nenyika pane inonguva. Mutauriri weMDC Tivaobet Gutu vanoti nyaya hombe dzichazeyiwa dzinosanganisira kushayikwa kwemabasa, kuvharwa kwemakambani pamwe negwara richateverwa nebato ravo kana kuti roadmap gore rino. Vagutu vanoti bato ravo riri kushushikana zvikuru nekukundikana kuri kuita bato reZANU-PF rinove riri kutonga kuvandudza mitemo ine chekuita nesarudzo kwemakore akawanda. Vagutu vanoti kusavandudzwa kwemitemo yesarudzo kuchaita kuti bato ravo rimire kupinda musarudzo kusvika izvi zvagadziriswa. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
President Morgan Tsvangirai mangwana musi wemugovera 17 January 2014 nenguva dzinoita idzo 10 o'clock dzamangwanani vachange vachisangana nemastructures eHarare province yose muRajiv Gandhi Hall paHarare Showground. President vachatsanangurira vanhu kuti tose tinozviona kuti Zimbabwe yakatarisana nedambudziko retingangoti muchirungu national crisis, panyaya yekuti economy iri kudonha, makambani ari kuramba achivharwa. Vhiki yoga yoga tinonzwa kuti kune vanhu vanosvika 400 vari kushayiwa mabasa. Vachataura izvo kuti seMDC hatisi kuda kungotaura chete, vachange vachipa vanhu kuti nzira yatichazenge tichiita kana kuti muchirungu inonziyo roadmap, agenda yedu yegore rino ye-2015 yokuti tibatsire vanhu kuti vabve munhapwa weZANU-PF tichaita sei. Saka vachatsanangurira vanhu kuti tichange tichimhanya nenyaya yeNational Convergence Conference, iyo ichange ichiunganidza vanhu vese veZimbabwe. Haisiri conference yeMDC chete bodo, iconference yenyika yose yetichati veduwe vanhu vematongerwo enyika, vemabhizinisi, vedzichechi, veCivic Society, ngatibatanidzei musoro pamwe chete tokurukura toona kuti tingaita sei kuti tiwane nzira yokuti tibve muhutapwa.
Kune vamwe vari kutiwo MDC inongoita kutaura kwekuburitsa mastatement asi pasinawo zvinozoitwa zvatee tichiona, munoti?
Isu tiri bato rakakura, ndingangoti ndo bato guru muno muZimbabwe rezvematongerwo enyika. Zvose zvatinotaura tinoita, charamba tichiita zvedu zvepolitics dzedu dziri murunyararo dzisina zveviolence kana zvechibhanditi. Chinangwa chiri chekuti tikaramba tichitaura nevesadhiki, tichitaura neveau, tikaramba tichimobilize vanhu, tichiita misangano, tichipusha kuti kuitwe mareformu muno muZimbabwe. Muchazova nemaelections achaitwa mareformu atinoda kuti aitwe, maelectoral reforms, security sector reform nemamedia reform zvaiitwa.
Shanduko dzamunotaura idzi vagutu ishanduko dzamagara muchichema, munofunga kuti pane zvingashanduka here rwendo runo?
Tinoramba tichiita zvinhu murunyararo, asi tichasvika chete kwatakabva ndiko kure kwataakuenda ndopedo tinosvika.
Avanga vari mutauriri weMDCT vaobet Gutu vachitaura neStudio 7 vari parunare muHarare.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti riri kupinda muvanhu richinzwa kuti voita sei nemamiriro akaita zvinhu munyika. ZTTU inoti vashandi vari kuchema-chema nerekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo makambani ari kuramba achivharwa. Izvi zviri kusiya vashandi vasina mabasa. Mutungamiri weZTTU vaGeorge Nkiwane vaudza Sandra Nyaira weStudio 7 kuti vashandi vari kuti vanoda kuratidzira sezvo hurumende iri kutadza kugadzirisa matambudziko avakatarisana nawo.
Kumushandi kunotaura chokwadi zvinhu zvakaoma. Nekuti vazhinji kunyange pati akanga takuenda kuorodzi apa muvaichema nekuti hatina kutambira, vamwe vachiwana mabhonasi vainzi kuti hatina kuwana mabhonasi. Zvinoreva kuti kumushandi inhamo chaiyo, urombo chaihwo hwazonyanyisa kusimbisisa. Zvatiri kuita isusu sebazi revashandi, tiri kufamba takatanga gore rapera iro rirakuda kunopera, kufamba tichikurukura nevashandi tichibvunza kuti tingaita sei zvino nokuoma kaita zvinhu mukati menyika yekwedu. Vazhinji vatiri kusangana navo vari kungotinidza kuti hatitadii kuita zvekuratidzira, asi kunyange tichiratidzira zvakanaka tikurukure zvese nehurumende iyoyo inenge iri pain power. Asi chikuru chavatanza kuti aiwa zvinodiwa ndotimboratidziravo, asi kana taakuratidzira vasiri vashandi voga vakawanda nodzizi kubata vashandi zvinobata nevakawandawo vanoteerwa mumashure navo.
Saka panyaya yekutaura nevashandi kuti munge muchiona kuti ndezvipi zvavanoda, muri kuona veruzhinji vamataura navo pari zvino vari kuda zvipi?
Vazhinji vari kungoti kukurukura tanzvatadzira zvazvadii timboita zvokuratidzira, timbozara chaizvo mumigwagwa umu tichiratidzira kuti hurumende timbosiyanai zvokuruvanaruvana zvamuri kuita kumapato kwenyika, mumbotarisawo zvamunofanira kuita kana matsvarirwa nevanhu kuti munge muchipinda muhurumende. Nekutarisirewo zvinodiwa nevanhu kuti vanhu vari kutema nechii chiri kunetsa vanhu, moshanda nekugadzira zviri kunetsa vanhu. Nekuti pari zvino tiriona kuti hurumende haisi kumbotarisa zvevanhu vari ngomunomwatsvatasiva kuti manje ndibetangu chagara ndinacho here mumusangano, ndinofanira kunzi ndakatasangana nodirambe ndiine basa rangu rekuhurumende rina kumusangano wacho. Asi vashandi vari kuti aiwa zve kana uri hurumende iri musimba irikutungamira vanhu, ngaitarise zvinodiwa nevanhu yogadzirisa zvinodiwa nevanhu.
Mafungiro enyu kuratidzira uku kungaitika rini?
Ndinganyepa nekuti zvino tiritata ndifunga tine dzipo shanu dzasara kuti tipedzise kungatonzwa kuti vaivo vashandi vari inotia takapedza maprovinces ose takuenda kuna atinoti madistrict vavaripo yedu ndeyekuti hatidi munhu anozvifarira achiti izvi handina kuzviziva. Tinoda kutinge tipiwa gwara nevashandi vose nevanhu vose zvavo kuti ngatifambai nenzira ikatiratidzira toratidza nini. Saka ndibvone kutanguva pari zvino kusika tapedza.
Mutungamiri weZCTU vaGeorge Nkiwane vari parunare muHarare naSandra Nyaira weStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Munokwanisawo kubata Studio 7 pa 909 AM, pa 4930, kana pa 12080 ne 15455 kHz pashortwave.
Tinodawo kukuzivisai vateereri kuti chirongwa chenyu cheStudio 7 cheShona chave neFacebook page. Endai pa www.facebook.com/voa.shona.
Tinodzokorora zvakare Facebook page yedu www.facebook.com/voa.shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vanhu vanodarika makumi maviri nevana vari kufungidzirwa kuti vanodyidzana nemagandanga vasungwa muBelgium, France neGermany nhasi. Vanhu gumi nevaviri vasungwa nhasi mangwanani muParis, uye vanofungidzirwa kuti vanodyidzana nevarwisi vakaurayisa vanhu gumi nevanomwe muguta iri svondo rapera. gurukota zvemukati meFrance vaBernard Cazeneuve vanoti mapurisa nemauto zana nemakumi maviri ezviuru vatumirwa munzvimbo dzose dzemuFrance senzira yekudzivirira kurwiswa zvakare.
Hurumende yemuGuinea yaburitsa mashoko ekuti zvikoro zvose zvichavhurwa nemuvhuro sezvo pave nechiratidzo chekuti chirwere cheEbola icho changa charura kunyika dzekumawirira kweAfrica chava kudzikira. Zvikoro zvakavharwa kwemwedzi yakawanda muGuinea, Liberia neSierra Leone senzira yekumisa kupararira kwechirwere cheEbola.
Mumwe mukuru muDemocratic Republic of Congo anoti sarudzo dzemutungamiri wenyika dzanga dzichifanirwa kuitwa muna 2016 dzinogona kumbomiswa kuitwa gore rinouya. Mutauriri wehurumende Valambert Mbete vaudza nepfenyuro yeRadio France International kuti sarudzo idzi dzinogona kuitwa muna 2016 kana muna 2017. Mapato anopikisa ari kuti mutungamiri wenyika iyi vaJoseph Kabila vari kuedza kuwedzera nguva vari muhofisi kuburikidza nemutemo wavari kuda kudzika unosungira nyika kuti itange yaita urongwa hwekuverenga vanhu National Census sarudzo dzisati dzaitwa. Biri iri rakatambirwa muparamende svondo rapera, asi mapato anopikisa ari kukurudzira kuti vanhu varatidzire muparamende nemuvhuro senzira yekutadzisa kutambirwa kwebiri muparamende.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 nepa 15455 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata pachannel Zim muchishandisa decoder reWisdom kubva pa 9 PM kusvika 11 PM. Kana muri pa Wisdom, tsvagai channel yakanzi CH Zim. Kana muri kunetsekana kuibata, dzimai decoder renyu kwekanguva muribatidza zvakare, mosikana zvakare, kuitira kuti munyatsotibata pachannel CH Zim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pasatellite TV, pasmartphone nepaintaneti pa www.channelzim.net.
Tombotarisa zviri muchirongwa chinotarisa zviri kusangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Akomana kuna hakuna kumira zvakanaka. Dzimba dzakapaswa, tiri panze nevana, hatina pekuhwanda mvura, takarimawo, tinorarama nekurima. Tinotarisa kuti kana takohwa ndo pane upenyu hwedu, asi tiri kupazirwa tinzi sumukai muende, hatifunga kuonekwa panzvimbo, zvinhu zvakationera. Akomana makauya motikari dzemapurisa chiri chipatapata, dzakawanda dzichiuya dzichiita mapurisa mamwe ekukutura, dzichinotora vamwe, ndo vaitipazira vachiti ibvai. Hanzi imimi muri kamotikari kadiki kamachi, muri kukweshana negonyeti, saka maita vadiki panyaya.
Munhau dzedu dzemitambo, makundano enhabvu yepamusorosoro muAfrica eAfrica Cup of Nations ari kutanga mangwana muEquatorial Guinea, Zimbabwe isina kumiririrwa makwikwi aya. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Veruzhinji vachange vakagara pamberi pematerevhizheni avo vachiona makwikwi aya ayo achatora mwedzi wese muEquatorial Guinea. Chikwata cheZimbabwe hachiko kumakundano aya. Mushure mekudamburwa 3-2 neTanzania, makundano emunzira yekuenda kuEquatorial Guinea ikoko, vaimbovesa chigaro wezipa Northern Region vaFrancis Munyanya Mutsamba vanoti kusaveko kwemaurias kunonyadzisa zvikuru, uyezve kuri kurwadza vanotevera mutambo uyu.
Zvinonyadzisa, zviri kushungurudza vatsigiri.
Kunyange hazvo Zimbabwe isiri kuEquatorial Guinea, vateveri venhabvu vave kutarisira kuti chimwe chezvikwata zvemunyika dzatakavakidzana nadzo, South Africa kana Zambia, dzitore mukombe uyu. Mutsigiri wechikwata cheCapes United vaStanford Kajiti vanoti pamberi nechipolopolo chekuZambia. vangu vemurairidzi vebabati vepagedhi vemaoreyazi vamukurureko Dlamini vanoti ivo nhabvu yatanduka zvikuru muAfrica zvekuti zvikwata zvesouth africa nezambia zvabatana nezvekuwest africa pamwe nenorth africa. Mutungamiri weZimbabwe Kickboxing Association vatoni kamandira vanotenderanawo nazvo vachiti ivo south africa inogona kutora mukombe uyu kechipiri mushure mekuutora zvekare muna 1996. Kunyange hazvo vemuZimbabwe pamwe neveshanhembe kuAfrica vari kutsigira south africa nezambia, kune vamwewo vari kuti hatifaniri kukanganwa Congo pamwe nedemocratic republic of Congo idzo zvekare dziri pedyo netsu. Asi vakati wandei vari kuona kunge mukombe uchaenda kuchimwe chezvikwata zvekuwest africa: Cameroon, Ghana, Senegal kana Ivory Coast. Ivory Coast iyo ichange isina Didier Drogba kekutanga pamakore gumi adarika, ine rutsigiro rwakakura nemhaka yayatore uyo anotambira Manchester City yekuengland. Asi pese patambwa makundano aya makore manomwe apfuura, chikwata ichi change chichitadza kutora mukombe uyu kaviri kacho chichitorerwa mufainari. Chimwe chikwata chine rutsigiro rwakadzama ndechemaBlack Stars chekuGhana. Vafarai Mugoni avo vanotamba mutambo wetsiva vari muhuremu hwemidweight vanoti vachitarisawo zvakaitika munzira yekuenda kuEquatorial Guinea dziri kuratidza kuti maBlack Stars acharura.
Inini pari zvino Ghana ndo iri pamberi.
Veruzhinji vari kuyambirwa kuti vasakanganwe kuti kune Algeria iyo iri pamusorosoro muAfrica uyezve iri iyo yakatumidzira mureza weAfrica kuma2014 World Cup ayo akaitirwa kuBrazil. Kunenge kuri kurasika zvekare kutarisira pasi chikwata cheTunisia icho chakatora mukombe uyu kaviri uyezve chikapedza mitambo yayo yese munzira yekuenda kuEquatorial Guinea chisina kubvira chakundwa. Zvimwe zvikwata zviri kumakundano aya iCape Verde, Guinea, Burkina Faso, Mali, Equatorial Guinea pamwe neGabon. Chikwata chine mukombe uyu cheNigeria hachina kukwanisa kubudirira kunokwikwidza mushure mekutadza kukunda mugungano rakabudirira South Africa neCongo. Mitambo ichatambirwa mumaguta mana anoti Mongomo, Bata, Malabo neEbe Bien. Equatorial Guinea iyo yakapiwa mukana wekuti makwikwi aya atambirwe munyika iyi mushure mekunge Morocco yakumbira kumbomiswa kwemitambo iyi ichityira chirwere cheEbola munyika mayo. Inyika diki ine vanhu mazana manomwe nemakumi mana ezviuru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Komana kuna hakuna kumira zvakanaka. Dzimba dzakapaswa tiri panze nevana, hatina pekuhwanda mvura. Takarimawo, tinorarama nekurima. Tinotarisa kuti kana takohwa ndo pane upenyu hwedu, asi tiri kupazirwa tinzi sumukai muende, hatifuda kuonekwa panzvimbo. Zvinhu zvakationera. Akomana, makauya motikari dzemapurisa chiri chipatapata, dzakawanda dzichiuya dzichiita mapurisa mamwe ekukutura, dzichinotora vamwe. Ndo vaitipazira vachiti ibvai. Hanzi imimi muri kamotikari kadiki kamachi muri kukweshana negonyeti, saka maita vadiki panyaya iyi.
Vateereri, musakanganwa kuteerera chirongwa chedu chemadzimai mangwana, apo Marvelous Musanganya uye weStudio 7 achaita hurukuro nemumwe mugari wepapurazi remanzou, amai Rutendo, avakadzingwa vakakandirwa midziyo yavo panze kuitira kuti purazi iri richengeterwe mhuka nemudzimai wemutungamiri wenyika, amai Grace Mugabe.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa makwikwi e2015 Africa Cup of Nations ari kutambirwa kuEquatorial Guinea, asi Zimbabwe haisi kumakwikwi aya.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panhamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kutira kuti tigokufonerai.
Munogonawo kufona panhamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure paLive Talk.
Yasvika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu pamwe nematext message amatumira. Munyori wekutanga anoti anonzi Mukoma Blessing Nyamundanda Chimbo. Avo vanyora vachiti vanyora paviewe isho na Facebook vachiti makadiko Blessing na Jonga basa munogona varume. Rambai makadaro, ndimi moga munokwanisa kudura chokwadi pane zviri kuitika munyika. Ndiri kwa Mutare.
Mumwe anotiwo varume Mwari ngave nemi nokuti munoti varaidza uye munoti panhau dzechokwadi. Varume tanzwa nenhamo muno muZimbabwe. Tinoona mari kamwe pagore apo tinenge tatenga donje. Apa donje racho rinotengwa nemari shoma shoma zvikuru. Kutaura kudai, vanhu havana kana mari yekutenga kana mabhuku. Vanotochinjanisa chibage kuti vawane mabhuku evana vechikoro. Veduwe zvakaomba. Ndikwazireyo mhuri yose yekwaMalandela pamwe nevanhu vanotevera Lawrence Sibanda, Danisa Masarakufa, Jason Jack, pamwe nemudzimai wangu amai Washington, Sia Musunga na Washington wacho, Videncia na Terence, ndisingakanganwe shamwari yangu Shadrack Madala na mukoma wangu Pearson Malandela. Ndatenda hangu ndini Andrew Sia Musunga kugokwe Simchembo.
Vateerere vekuSimchembo vari kupinda zvakanyamuchirongwa.
Aiwa, ichokwadi.
Rambai muchidaro. Mumwe munyore anoti Jonga na Ble endesai basa mberi munogona chaizvo zvekuti dai ndaikuonai ndaigona kukupai mombe yandisina. Ndimhoreserei hama dzangu dzekwaChiwawa kwaGutu kwazvare zvavare zvavahira ndichiti munofara here kunyanya Wisdom. Ndini wenyu R3.
Mwanotiwo ndinopa kutenda kuStudio 7 nekuti pakurira zvinoitika mukati menyika kunyanya zvematongerwo enyika musina kwamakarerekera sezvo zvese zvinoitika mumedia sezvinoitika media industry yemuZimbabwe. Ndikwazisireiwo mhuri yekwaMabvure inoti Garikai, Reason, Richard, Lesi, Tanatswa na tinotenda. Mhuri yekwaNumburudzi inoti Baba, Tadiwa Nashe, Tadiwa Nashe, Baba Edna, Gamchirai, Nyasha, Charles, Jobet, Julius, Oxwell na Brighton. Ndichiti munofara here mose? Aiwa, ini ndinofara chose. Ndisikakanganwe amai vangu Nometa Tigere, ndini wenyu Trimo Mabvure.
Mumwe muteerera anoti makadii vashamararo vepaStudio 7 mose? Aiwa, basa muri kubata nemwoyo wose musina kwamunorerekera. Ndoda kukwaisa Elton Gova, Terence Gova, Tinashe Mujuru, Census Samuriwo naTaurai Masere. Nevese vanondiziva ndichiti shingai tinosvika chete. Zita ndronzi Tinashe Dzumbuno kumarondera West kwaChota kwaSamuriwo Ward 12.
Mumwe anotiwo ndinoti pamberi nebasa nekutizivisa zviri kuitika munyika dai musiri imi pasina zvatinoziva. Ndimhoreserewo vanhu vanoti Hardwork Malandela, Pearson Malandela, Andrew Siamusunga, Felix Siapau, vatezvara vangu Lawrence Sibanda, Amos Malandela, Shadrick kana navose vanondiziva. Ndisingakanganwe Bladevia Kukwekwe, ndini Matombo kuSimchembo.
Mumwe anoti makadii timu yose yeStudio 7? Basa muri kuriita varume. Ndinotenda nenhau dzechokwadi. Rambai makadaro varume. Kosisi Brenda vari kupi? Indava kuti zii. Ndikwazisirewo vanotevera muzukuru wangu Baba vaSimba Mwedzi. Ndinoti urisei muzukuru, ndini sekuru wako Gavena. Ndinoda kumudhara wangu Baba vadudzai Mwedzi. Meja Kapondoro Chauke. Ndinoti kurisei kwaKapondoro, ndini Gwayas Gavna.
Aiwa, vateereri, nguva yedu ndo yaita shanje. Tichaenderera mberi tichiverenga dzimwe tsamba dzenyu svondo rinouya. Asi iko zvino sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Vaimbova nhengo yeZanu PF amai Margaret Dongo vanoti zviri kuitika mubato reZanu PF zvekudzingwa kwevanhu mubato iri hazvishamisi sezvo ari maitiro eZanu PF kudzinga vanopikisa.
MDCT inoita musangano mangwana wekuziya mamiriro akaita zvinhu munyika pamwe neurongwa hwayo hwegore rino.
Vashandi vokurudzirana kuratidzira kwakasimba gore rino vachiti hurumende iri kutadza kuzaisa zviri kunetsa munyika. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Sandra Nyaira naJonga.